Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Tembo, mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri.
Thank you so much. Tinomufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Titanga ndoda kuti makorokoto neaward yamakareceiva kuWashington musuno unoyu. Makorokoto makuru makati inspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda yedu muchirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara.
Kuno kuDallas, Texas tiri kuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, ma birthday ne ma graduation ne any mutambo wekuti munhu ada kungo celebrate wo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kuti vanozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinouya neteam paground tokugadzirirai, imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mugofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010 but musure mazvo ndaingoitawo zvekungobatsira yende ndichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndaita sei kuti ndiwane kamari mbichana kekungotiwo vana vangu vasarakidze kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakange ndakagara pambhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari, ndikati Mwari ndoita sei panapa. Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti papakati zii svikanzi zvauri kutsvaga zviri mumaoko ako. What do you mean zviri mumaoko angu? Ndopa ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi. Ndokubva ndatolaunch kampani ndikatonoregister. Zvisinewo makastoma kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa iri?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopa ndakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yato household name, yato nemukurumbira zvekutoti vanhu vakatoti Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zveEuphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasapotwa zvikuru necommunity yedu yemaZimbabweans. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up art yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatsopolisha up zvandinoita but ndirikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamarkets ayayi andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maindia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kutoti zviri kutoramba zvichienderera mberi zvokuti takutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho but uchitanga zvinoita senge zvinorema but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess now ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvaakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namai Tembo, munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya teererai izwi riri mukati menyu uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari because Mwari pavakakusikai vakatoisa zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyosheya. Kuri kunzi maita idea yekuti ndakuda kutanga chakati, chishandei musati manyanyovhura muromo muchitaura because mumwe nemumwe anouya your way achakuudzai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana, anogona kutokukanganisai kuti muinitiate zvamafunga kuti muite. But chandoda kutaura ndechekuti pindai mazviri chakaiswa pamwoyo wako chitange. It doesn't matter how small, never despise humble beginnings. Chitange pauchachitangira ipapo, even if it means kukanga nzungu, kanga nzungu dzako kusvika watozonzi ne Walmart kunoku kana kuti ne OK Bazaar takuda kutosvitoka nzungu dzako. Saka chandinongotaura kuti ramba uchiita work on your art, spend more time pazvinhu zvako zvaunoziva kuti this is my purpose. Nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful, mumwe akapedza 10 years asati akamboziva kuti zvichafamba sei, but rimwe gore panozongovhura rimwe door, poita wave yaucharider. Be always open kuti udzidze, nekuti hauzive zvese uchitanga, and itongo zvininipise. Ukazvininipisa uchaona pauchasvika, ende zvinoita chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.